You know, allegation iri kupiwa na Tsenengamu yekunzi inini ndi nda muna a disruptor waari kuti a disruptor presa yake atumwa neni because ndakamboshanda naye ngasakangano kuti iye Tsenengamu pachake ndiye akashanda nevanhu because ndiye angari PC wa mayuthika saka kana achiti inini fact yekuti ndakamboshanda nemuyuth zvaakureva kuti ndinda mutuma which means iye kandiye atuma muyuth because akamboshanda naye muyuth wacho
asi vakandishaya mukangozorwa mafuta enguru yamusina kudya here
inini ndopinda papi I know kuti nyaya ya Tsenengamu ndeyekutsvaga relevance Tsenengamu haisi type yemunhu anoita 8 minutes papresa asati ataura point yake 8 minutes asati averenga zvaakanyora angadai arova kare kare I think ato frustrateka nekuti munhu ya delay kupinda anga achida kuti achipogara munhu obva apinda hana content yanga ine Tsenengamu arutsvaga pekumuka napo ende Tsenengamu anorarama ne controversy anopika fight nemunhu waanofungidzira kuti ane zita ndozvinomuraramisa zvino in this case anoona sekuti ini ndini ndine zita ririnani raanogona kusimuka naro handina chekuita ndiri kumunda kwangu ndikuisa fertilizer kumunda handina chekuita na Tsenengamu asi ndoziya kuti daka ra Tsenengamu neni ndirekuti ofisi yandinayo kuyouth yekomisariat ndo ofisi yaanga ainayo
saka daka rinozobva papi
I have done better than him saka Tsenengamu aigara achizvifunga kuti will be the best youth league commissar in the history now seeing kuti isu tiri nani tiri dynamic we are doing good things now ndaane chigaro continentally handisi kupindira mutuma petty fights tikwesoto akuda kutsvaga inini kuti anditanishe ndisvike palevel rake well if he chooses that ndiripo but in this case aronga chinhu chake chekuti aone relevance aone masympathizers ngasiyane nini.